Dzambwa akashaya nezuro manheru aine makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa kwapera nguva refu achirwara. Ataura akamirira vatsigiri vemawarriors vakrismusekiwa avo vanozivikanwa zvikuru nekunzi Romario vanoti nhabwe yaratsigirwa zvikuru nekuenda kwaskania.
Tarwadziwa zvikuru nekushaika kwaita gamba rebhora waMishet Scania Dzambwa, akungari mutambi ane hunyanzvi akakapteni wekutanga kusimudza mukombe mukuru apo takahwina Stefa Challenge Cup mugore ra1985. Vakapiwa mukana wekuratidza chikwata chenyika apo vakave kutanga coach kusimudza mukombe mukuru wekosafa muna 2000.
Gore rapera Mishet akavhiiwa nekuvhenekwa mudumbu umo maimunetsa. Laban Kandi oyo akatamba muchikwata chimwe chete naChidzambwa anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaMishet oyo akaperekedza muchato wake.
Ndiri kunzwa kudzamirwa nekudzimbikana zvikuru nekurasirwa naMishet soon after Tamiza Foot. Yogi was one of my bright men pamuchato wangu, while Mishet was the best man. I've lost good friends and good brothers.
Rofu rwaChidzambwa rwauya kwapera svondo rimwe chete Zimbabwe yaradzika Jeff Madigora oyo akatamba pamwe chete naMishet muDynamos nemaWarriors. Chidzambwa aive captain weDynamos apo yakatora mikombe yeligi minomwe nemimwe mikombe yemakundano akasiyana-siyana sechibuku trophy, BAT Rose Bowl, Zipa Cup neRothman Shield. Pamazuva aya Mishet akatamba nevatambi vakaita saMoses Chunga naKembo Chunga, Kenneth Jere, Japhet Mparutsa, Edward Katsere, Mandigora, Jeff Mpariwa naHenry Chari nevamwewo. Mishet jezekare aive captain weZimbabwe apo maWarriors akatora mukombe weEast and Central Africa Challenge Cup varo vaKenya 2-0 muna 1985. Mishet aitunidzwa kunzi Scania achifananidzwa nemhando yemarori erudzi urwu. Murayiridzi Mishet akarayiridza Chapungu, Blue Ribbon, Sporting Lions neTsanganda iyo akatora nayo mukombe weCastle Cup muna 1993. Muna 2000 Mishet akaita mukurumbira wekuve mutambi wekutanga kutora mukombe sacaptain pamwe semurayiridzi weMawarriors apo akatora mukombe weCOSAFA Cup. Mukuru weZimbabwe Coaches Association vaBekinoni vanoti Mishet ndiwo magamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwataita naMishet Chidzambwa. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora.
Mishet munin'ina waSandwe Chidzambwa oyo akaendesa Zimbabwe kuAfcon kaviri muna 2004 na 2019 uyezve nekutora mukombe weCOSAFA kanokwana-kana. Urongwa hwekuradzikwa kwaMishet hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.